Vamakone avo vari pane makanzu radzingwa nhasi vanga vaita musangano wechimbi chimbi muHarare wekutarisa zvingaitwa kurwisa chirwere chekorera. Vamakone vati kanzuru yeHarare yawirirana kuti korera rava dambudziko muguta ravo rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kana kuti state of city emergency.
Harare yadeclare emergency panyaya dzekorera nekuti chirwere chikuti chikada kuti chipusira chinotipedza. Muna 2008 tarakarasikirwa ne more than 4,000 vagari vemunzvimbo yeHarare vega panyaya dzekorera iyo. So ngatifundei pane zvakaitika tigotora zvitanho zvinokodzera kuti vatarasikirwa navo ivava vakatowanda. Sei zvaitika? Zvaitika nekuti mvura yatiri kuwana muHarare haina kukwana. Mvura iri kunwiwa nevamwe vedu vakavanokunyanya vakagara kunzvimbo dzisina maservices esiti Harare, tichitarisira mvura yemupombi nematoilets. Hazvikwe izvozvo. So chatinobva kuti tichiita ndechekuti tipamidzire kuwanikwa kwemvura yemuHarare munzvimbo idzodzo. Kusina maservices eHarare hati kutaura isusu kuti no tichada kuunza tusa mawater bowser. Tikakupa zvakare chitemo kune vamwe vanokwanisa kubetsera madzisawira kuti kuna avo vanokwanisa makampani nezvakadarezvo vanokwanisa kuti tikutsirane pamwe chetepo tichiisa mawater bowsers.
Vachitaura mamiriro echirwere ichi mumusangano wekanzuru waitwa nhasi, nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare Dr. Michael Vere vati uwandu hwevari kubatwa nechirwere chekorera muHarare huri kukwira zvakanyanya, nekudaro kanzuru ichange ichitora matanho ekuwanisa vagari mvura yakachena.
Iko zvinezvi kunyanya kuwanda makesi ekorera kana kuti varwere vekorera kuwadzana. Ndo nzvimbo yanyanya kuita mukurumbira muHarare nenyaya yemakorera cases. Kune dzimwewo nzvimbo dzaakuitawo macases dzatati tisinganyanyi kuona macases dzakaita ngwana Warren Park. Zvinongoreva kuti nyaya yekorera yatekeshera muHarare. Saka kwese kwatinenge tiri muHarare tinotoda kutozvichengetedza kuti tisabate chirwere chekorera. Vanowana mvura matsime nekuwana kumabhoho. Vazhinji vanoti mvura yemubhoho hatiise mushonga nekuti mvura yemubhoho yakachena. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mvura yemuHarare mabhoho acho haana kutochenawo. Mazhinji acho akatoonekwa kautachiwana kanonzi E. coli kana kuti macoliforms.
Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere chekorera, makumi masere nevapfumbamwe vari vemuHarare chete. Guta reHarare ndiro zvakare rine vanhu vari muzvipatara vakawanda vanosvika makumi matatu nevanomwe nekuda kwekorera. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzuro akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.